Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wechishanu chikunguru 5/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vane urongwa hwekuti nyika ishandise dhora remunyika reZimbabwe gold chete makore anotevera rokonzera mutauro wakanyanya munyika. Veruzhinji vari kutambirawo mashoko ava Mnangagwa ekuti vari kuda kuenda pamuchikandigere muna 2028 zvakasiyana. Vamwe vagari vekumagunje vochikira kuti kuva kwake kambani yesimendi nezvizvarwa zvechina munharaunda yavo zvichakanganisa mvura yavanomwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura kwamutare nezuro ekuti vane urongwa hwekuti nyika ishandise dhora reZimbabwe gold chete kana kuti zig kwete kushandisa mari yekuAmerica yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Ngatinzwei vachitaura.
Saka kava nezi Zimbabwe gold currency yenu yatiri kusumudza. Munonzwa apa TV yenu zig yenu zig 1 2 makazviona ka imari yenu iyoyo ndiyo yatiri kusumudza kuti in 2 years muno ipa 2 years kure tichasvika kwokuti kana ndavona henu kuti aiwa zigi yapinda kose kose makoin apinda kose kose maridu kwane change yapinda kose kose ndozoti naaiwa nguva yasvika yekuti nyika ino yakungoshandisa zigi tichasvika ipapo kana ukaenda kuchitoro una maus wokurambira ava tanga vamba vachipiwa maus dollars zvichapera kunenge vakupuwa mazigi in 2 months time hapana us tenga kupuwa pana tenda kupa mazigi. Saka ndoyenyika yedu ndo zvatiri kusumudzira hatimarani tiri munhu asingatini ndokwatinomhanyira kwazorohwa matumbu ndokwazomhanyira bodo sehatidaro. So inyaya yokuti tiri kuvapa mari yedu.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura vari kwamutare nezuro. Tichiri panyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvina fundo Gift Mugano kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Hazvikwanisiki kuti Zimbabwe ishandise zigi chete tisingakwanisi kushandisa US dollar. Takabva neko kumunga hakuna ipwa. Ndinofunga kuti makurukota ehurumende nezvipangamazano havasi kunyatsa kuudza mutungamiri wenyika ruzivo rwakakwana maringe nemashandisirwo emari nekuti mari inozouya zvaita sei. Pane zvinhu zvakakosha zvinozvitariswa nehurumende tisati taunsa mari yedu kuti ive iriyo mari yazwa munyika muno.
Zvii zvinoda kutanga zvagadziriswa muzvinafundo?
Chekutanga tinofanira kunga tagadzira nyaya dzeproduction kuti nyika yedu inenge yakasimba pakuzvigadzirira zvigadzirwa zvayo isingatengi kunze kwenyika. Pari zvino tiri kutenga chese chinotengwa pasi rino chingava chikafu apa drought apa tina chetina chitungo pema tu kumbira kwenze kwa nyika kwese hatisu kwansa kushanta ufumu vedu zakanaka madiru zero neru zero watina kumnyika muno chiru kutenga ma tissues ma pamba ma papers chino pura tasanganisa kati kutenga chitungo kwansa kugazira mnyika muno chino shika kuma $4 billion saka mare iyo iri kurasika saka kana tichikubudisa mare foreign currency kunze kwenyika tisipasi kuita domesticate kubudikidza nekuzvigadzirira zvigadzirwa zvatotenga izvi mare yedu haifi yakaona simba mare yeZimbabwe nekuti pese patinoibata tikaizibhenga kubhengi kwedu kana makambani akuzoda foreign currency kuti vazotenga maraw materials nemakey inputs avari kuda vanoishayiwa ndosaka meizona rate yako itachamuranda mhuru yakutiza nekuti vanenge vakuenda kublack market chechipiri chakakosha inawe confidence
munorevei apa
vanhu vezimbabwe vaora mwoyo nemari yezimbabwe nekuti yatitambudza kwemakore akawanda akusvika 27 years kubva 14 november 1997 saka vanhu vachina chivimbo nemari yavo
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura vari parunare kuDurban South Africa. Veruzhinji vari kutambira mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028 zvakasiyana. Mutoreri wenhau Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Vamwe vevanoti vaMnangagwa vaita zvinhu kwazvo ndiva Patrick Sagandira nengo yeparamende inomirira Makoni Central.
Isu separamende tunofara nazvo nekuti ndozvatinotarisira sevanhu vanogadzira mutemo kuti mutemo unofana kutevedzwa. Asi kana zvisina kuzoitika vachiwedzera makore anodarika ava vanofanira kunge vachitonga zvazvinongoreva ndezvekuti panenge pasisina constitutionalism.
Vachitaura pamberi pemhomo yevanhu kusanganisira ruzhinji rwevatsigiri vezanupf pamutati Charles College vaMnangagwa vakati
Mazuango Zorava Pedro. Chaita Zorava, Chaita Congress, Mosaka, Anastasia, Soka, Dami.
Vachitaura pachiitiko ichi gurukotarana nezvekudzivirirwa kwenyika uye zvakare vari sachigaro weZANUPF amai opa zvipange muchinguri vakatoropodza vamwe mubato ravo vavakati vari kushandisa mari kuda kuwana zvigaro. Ngamiro webato re MDC va Douglas Monzura vaudza Studio 7 kuti
kuna wachitaura kuti 2030 vanenge vachipo tinopokana nazvo izvozvo nekuti hazvisi pamubudiro remutemo yeZimbabwe.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reCenter for Research and Development vaJames Mpfumi vatiwo
zvinongofanira kutedzerwa sezvazvakanyorwa mubumbiro redu remutemo. Haisi nyaya yekuti nyika ipedze nguva ichitaura nezvayo.
Vakawanda muZANUPF vari kutarisira kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKosendine Chiwenga ndio vachatotora chigaro chekutungamirira bato reZANUPF kunyange paine vamwe vasiri kuda kuti vatungamire vamwe vachiti vaMnangagwa vanofanira kuramba vari panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Sydney Size.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato rinopikisa muBritain reLabour Party ndiro rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa nezuro mushure memakore gumi raburitswa muhurumende. Mutungamiri webato iri vaKeir Starmer ndiwo vave mutungamiri wehurumende mutsva wenyika iyi. Mutungamiri webato remaConservatives uye vanga vari mutungamiri wehurumende vaRishi Sunak vatambira kuti vakakundwa musarudzo. Vamwe vagari vekumagunje kuurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti kambani yezvizvarwa zvekuChina yeLebanon Private Limited iyo yakapiwa nzvimbo yekuvakira kambani yayo inogadzira simendi iri kuvakira kambani pedyo nedhamu zvinogona kuzopinza upenyu hwavo munjodzi. Nondrai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadi nemunyori mukuru mubazi rezvematunhu vadespat jaji vanonzi vakanyorera tsamba kukanzuro yehurungwe vachikurudzira kuti ipe kambani yeLebanon nzvimbo yekuvakira pedyo nedhamu rinonzi Kamureza. VaMohadi vakazivisa mutsamba yavo kuti sachigaro wekanzuro yehurungwe uye vari sachigaro webato rezanu PF mudunhu reMashonaland West amai Muliswa Chikoka kuti danho rekuti zvizvarwa zvekuChina zvipiwe nzvimbo yekuvakira rainge ratorwa pamusangano wakaitwa nezvizvarwa izvi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaine vatevedzeri vavo vaviri. Mumwe mugari wekumagunje vapanganai Chakanyuka vanoti uku kuisa utano hwavo munjodzi sezvo mishonga inogadziriswa simende inogona kuyerera yopinda mudhamu ravanonwa mvura.
MaChina hafani kugadzira simende ipapo nokuti zvinokanganisa utano hwevanhu, nokuti machemicals pavanenge vachishandisa ipapo mani kwanza kuenda mudhemu iroro runowa ndiro dhemu hombe rinomwiwa mvura nevagari vemumagunje.
VaChakanyuka vanoti dai kambani iyi yapiwa imwe nzvimbo isiri pedyo nedhamu asi muri muhurungwe makare. Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wemunharaunda iyi vaLloyd Mapfumo.
Vachiitira project padhuze nemvura shuwa mvura yedu inosviba inoitwa contaminated yokanganisa utano hwedu yokanganisa utano hwezvifuwo zvedu.
Asi mumwe mugari vaNigel Murambiwa vanoti kambani iyi ichawanisa vechidiki mabasa zvinova zvinosimudzira nharaunda yavo.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaota Tasara vanoti vagari vakawira nedanho rekupa kambani iyi pekuvakira kunyange vashoma vakaratidza kusafara.
Amai Muziswa Chikoka vanoti kanzuro yavo yakatopa kambani iyi nzvimbo inosvika mahekitare makumi mashanu kana kuti 50 hectares kuti vatange kuvaka. Mumiriri wehurungwe Central muParamende vaRichard Ziki vanoti kuuya kwebudiriro kumaruva inofanirwa kutambirwa nemaoko maviri.
Semusangano tofara zvakanyanya nekugamuchira mainvestors emhando yepamusoro zvakadai, saka kuona tatora industrialization zvakasimba.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvose zviri kuitwa nezvizvarwa zvekuChina zvinenge zvakatsigirwa nevakuru vehurumende kunyange zvichikanganisa magariro evanhu.
Zvese zviri kuitwa nemaChina muZimbabwe vari kuzviita vachishanda nehurumende yeZimbabwe kabisira. Kune vanenge vakawanda kuseri vakavapa simba rekuti endai munoita zvamunoda.
VaMaguhu vanoenderera mberi vachiti vagari vekumagunje vakasazvimiririra vachapedzisera vonwa mvura yakasangana nesimendi iyo ichakanganisa utano hwavo. Asi mumwe mukuru wekambani yeLebanon Investment vaUA Wings vanoti kambani yavo ichaunza mabasa kuvanhu vemunharaunda zvinoita kuti Zimbabwe ibudirire.
Kuvaka fekitori yekugadzira simende negwenya ramagesi munharaunda ino, izvi zvichapa mabasa kuvagari uye kubudirira.
Kambani yeLebanon Investments iri kutarisira kudyara mari inosvika bhiriyoni rimwe chete kuti ikwanise kugadzira matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million tons pagore pamwe nekuwanisa vanhu zviuru zvishanu mabasa. Zimbabwe haisi iyo nyika muAfrica iri kuchema chema nezvinoitwa nemamwe makambani ekuChina zvekukanganisa nharaunda. Izvi zviri kuitika kuGabon, Zambia, Ghana nedzimwe nyika uko China inenge ichitora zvicherwa zvekuendesa kunyika kwayo. Pamhosva yekuti inosvibisa nharaunda, China inoti inoita zvinodiwa nehurumende dzemuAfrica uye haipindire mune zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Mo
chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi tiri kutarisa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yaAmerica, uyewo kutsvaga rutsigiro kuri kuitwa pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika mukupera kwegore. Nyaya yandiri kukuverengera iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA. Kazhinji musi wa4 chikunguru gore roga roga, vanenge vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vanotora mukana wezuva rekuwana kuzvitonga kuzere iri kutsvaga rutsigiro vakatakura mireza yenyika. Asi izvi hazvina kuitwa gore rino navaBiden navaTrump, sezvo pasina akaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava rekutanga ravakaita svondo rapera. VaBiden panguva ino vari kuedza kusimbaradza vatsigiri vavo vachiti vanokwanisa kutungamira kwemamwe makore mana, asi vaTrump vari kuramba vakamira nerekuti vaBiden havakwanisi kuita izvi nekukwegura kwavaita. Vachitaura nenhepfenyuro yeredhiyo yekudunhu reWisconsin inonzi WAUK, vaBiden vatenda kuti havana kuita zvaitarisirwa pagakava nemusi wechina svondo rapera.
I had a bad night. I had a bad night. And the fact of the matter is that, I screwed up. I made a mistake.
Wakange uri usiku wakaipa kwandiri. Handina kuita usiku wakanaka. Chokwadi ndechekuti ndakakundikana. Asi ndakadzidza kubva kuna baba vangu kuti ukadonedzwa unofanira kusimuka worwa zvakare.
Vari kutungamira urongwa hwekuti vaBiden vasarudzwe zvakare vari kuedza kuvabatsira vachishandisa magavana akaita saMike Kathy Hochul vekuNew York.
I'm here to tell you today, President Joe Biden is in it to win it.
Tungamiri wenyika vaJoe Biden vari musarudzo iyi kuti vakunde, uye tese takazvipira kuvatsigira.
Asi mudare reparamende reCongress vari kutsigira vaTrump vari kuramba vakamira nerekuti vaBiden vakwegura. Mutauriri wedare reCongress vari nhengo yebato remaRepublicans vaMike Johnson vanoti,
I think they know they have a serious problem, but it's not just political. It's not just the Democratic Party. It's the entire country. We have a serious problem here.
Ndinofunga kuti vanozviziva kuti dambudziko ravo harisi rezvematongero enyika chete. Tine dambudziko guru pano nekuti mutungamiri wenyika haasi kukona basa zvachose.
Kubva zvaitwa gakava, tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yeCNN inoratidza kuti vanhu zvikamu 56 kubva muzana vebato remaDemocrats nevamwe vanowanzorivhotera vari kuti pane mukana mukuru wekukunda kana mumwe munhu asiri vaBiden akakwikwidzana navaTrump. Muzvinafundo Jeremy Suri vepaUniversity of Texas vanoti vose vanenge vachitsvaga rutsigiro vanosangana nematambudziko, asi nyaya yeutano wavaBiden icharamba ichitaurwa nezvayo.
He might still win this election. In fact, he still might be the favorite to win this election if he stays in.
Anogona kukunda musarudzo idzi. Chokwadi chaicho ndechekuti akaramba achikwikwidza anokwanisa kukunda, asi zvipanga mazano zvake zvange zvichifunga kuti gakava raizobatsira kuti vanhu vasataure nezveutano nezera ravo.
VaTrump vakapemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere vachiisa vhidhiyo padande mutande ravo reTruth Social vachiti America ine nhoroondo inokunda dzimwe nyika dzose dzepasi rino.
We will never forget that we are Americans and the future belongs to us.
Tife takakangana kuti tiri zvizvara zveAmerica uye remangwana nderedu. Mweya werusununguko rweAmerica haufe wakakanganikwa, haufe wakatadza kubudirira, asi ucharamba uchitonga nekusingapere.
Po bato remaRepublicans rirugadzirira kuita musangano mukuru wekudoma vaTrump zviri pamutemo kuti varitungamire musarudzo yemutungamiri wenyika. Muzvinafundo Suri vanoti vaTrump vanofanira kuratidza kuva munhu anokwanisa kushanda nemapato ose.
What Donald Trump would want to do, it seems to me, is not only to show vigor, but to show reasonableness.
Zvinoda kuitwa navaTrump pari zvino kuti vaite semunhu anonzwisisa, kuti sarudzo iyi isaite semunhu anonyepa neakwegura.
Va Biden na va Trump vave nemazuva zana nemakumi maviri nemana ekuedza kukurudzira vanhu kuti vavavhotere. Nyaya iyi yatumirwa na Scott Stens weVOA. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pastudio 7, Pastudio 7, tinotenda nebasa rese ramunoita. Pane basa ratinoda kuti rimbofamba kwamazvebadza uku kwachifu mazvebadza pasandawana zvinhu zvabiwa tasara nemakomba chete vari kungochera vachienda tione development munzvimbo mwemazvebadza imbotosvika iwo pasandawana mumbotibvunzira kuti ko muchichera kudai ko vaziye nzvimbo vachasarawo nei pane zvavanowanawo here mumbosvika kwachifu mombobvunza kuti iko chifu vanhu vari kuchera munzvimbo menyu mune zvamuri kuwanawo here zvinoita kuti vana vasare vachitarira zvinhu zvabiwa zvinhu zviri kutobiwa vachifu mazvebadza pasandawana apa tichasara nemakomba
kwazwai washamarari westudio 7 ndanda kutongotaurawo nemashoko ari kutaurwa nageneral avo vanzi Sanyati wachichi yavo vakuruka nyika ndeyedu isusu vana vezimbabwe haisi yenyu nevakadzi venyu musatenge muri kutonga mba menyu tatambura motaura zvamunoda izvo muchifunga kuti nyika ndeyenyu haisi yenyu ndeyedu isusu vana vezimbabwe ndisitokutambirisa isusu nyika ndeyedu one day
nai Snowboy tongogara handiziye tsara kuharibatiki bhozi iwewe unondiudza kuti kurwa hondo kunenge kwaitwa nana Sanyati ndokunopa paspoti yekuti kana vanhu vachinge vavhotera ZANUPF kuti iri kufeira varambe vachifoseredza vanhu kuti varambe vachivatonga pakarwa hondo nana Sanyati hatisisi generation yanga iripo vanga vainewo vanga vainavo taisaenda kuhondo sati tazvarwa ZANUPF iri kufeira saka kana ichinge yafeira tati zvairi kuita hazvitsiri izvo tida kusarudza mumwe munhu tiise mumwe munhu isusu haufane kuti foseredza rimi nekuti munenge makasungirwa pamuri kuba
ko pastudio 7 ndanzwa muchiverenga inini kuti pane nyika dzakati kuti dziri kuda kubatsira Zimbabwe nemari dzimwe dzacho dzatobatsira Zimbabwe kusanganisira vana Canada, Britain neAmerica ko mazivisavo here vamunangagwa kuti America iri kubatsira Zimbabwe nokuti zvoratidza kuti vamunangagwa havasi kuzviziva izvozvo izvi kana tichitarisa mashoko avo nezuro kuRussia vachiti America iri kusiya Zimbabwe kunze ichibatsira Zambia dai maita kuti mashoko iwayo asvike kuna vamunangagwa kuti aiwa America iri kutobatsirawo Zimbabwe ende ine zvakawanda futi zvaichabatsira ende dzimwe mari dzachona dzinouya dzinongoperera mukunzwika kunzi ya muzimbabwe yapiwa rubatsiro neamerica mabhiriyoni akati kana kuti mamiriyoni akati asi chaanoshanda hachichinawo chachiona mari yachona yotsakatikira mumaoko mavo vodya kana vapedza vachinanzwa mimwe votaura zvekuti kuti america inovasiya kunze saka vazivisei vamunangagwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga asi tinokurudzira kuti mongoti gaga kuti tikwanise kuti vateereri vakawanda vapewo pfungwa dzavo muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naEvans Zininga westudio 7 nemuimbi wemusambo wesungura Edmo Kuseni.
Bandrum Diki,
ndaifarira zvikuimba asi magitari ndakazomadzidza 2005
vabereki vaiti kudini pamakazvitanga
vabereki vakashayika ndine tenezi asi vaifarira kuimba nekutamba kwandaiita ndaisanyara kana kune redio chaiko ndaitera kunzi maredio aisawanikwa pese pese kakare
iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu mukati umu
vanhu vari kundikurudzira zvakanyanya kunyanya vayanyotsounzwa music ichirira
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
achallenge ndeyekushaya zvikwanisiro zvekushandisa uye mari dzemarecordings samuchizoona tichingobudisa only 2 songs kana imwe chete pagore inyaya dzemari asi masongs ndinawo akawandisa
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
ini ndowanikwa kugoromonzi ndokumba uye phone number dzangu dzekufona napawhatsapp dzinoti 0771561839
mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii
mashoko angu kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira patatadza motiudzawo togadzirisa nekuti ndimi munoita kuti tiende mberi uye pasina imi hapana kwatinoenda
chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro
kambo kanonzi ndini kureiwo ndo kangatofanisa uchirongwa
makateerera kambo kanonzi ndinyukureiwo muhurukuro yanga ichitwa na Evans Zininga na Edmo Kuseni uyo anga ari parunare ku Goromonzi. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare nemuswe chishanu shondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk nhasi na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvemashoko avamunangagwa ekuti vave kuda kuenda pamujikandigere uye kuti vari kuda kudzora dhora remunyika. Aiwa vatereri, kangoma kakaririsa kano paruka nhambetambe inoregwa ichanaka. Iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele, ini ndini Blessing Zulu.